dopo non ci sia nei ma fuggirevano ma era niente così pagate male se non da questo musiano e capitalismo ne ya tinga ti comunismo socialismo a cotizo ana cire mava kuti va kwati sanka va state abakara vanhu kwa ti gutikana ne zviri ndo zviri kuitika muutenyo hwavo otherwise kana vari kufila kuti vanenge vari kudzvanyurirwa kana kuti vari kumanikidzwa basa ravo ravanenge vachizoita kunyika dzavanenge vaenda rinonge richionekwa risina kudi kunge riri pakwaliti yakasimukira and handizivi zvangu kuti madoctors awa anenge abva kunana Cuba anobhadharwa nenzira ipi asi ndinoyeuka from experience yedu muzimbabwe kuti maCuban doctors akatibatsira chose and muma interactions waingoona vari vanhu vanenge vakasununguka vaitova vachifara kunge vari kuAfrica vachibatsira
sokuona kwenyu panhasva puchakaipaka kuti imwe nyika ibatsire imwe nyika nevana chiremba vayo
aiwa hapana chakaipa nokuti chikuru utano zviri kutaura vapambeyo imine zvinotishungurudza nokuti mavhiki apfuura tinoona America ichinge ichitiwa haichabatsira WHO norubatsiro rwemari asi mukatarisa basa rinoitwa neWHO ndiro kuyamura nyika dzose dzepasi rose kunyanya nyika dzisina upfumi hwakawanda saka tinongoona ichingova semunhu anitire meseji yaakupinda navapange uku kuti vangaakiza Cuba kuti izvo yatumirirei madoctors kuti anobatsira and even sokutaura kwandamboita nyika dzacho dzinenge dzichireceive help iyi vanenge vachitozviona kuti they need the help saka utano hwevanhu huri pamberi kudarika mari.